tinoda kuti titenge mari kuti mukana iwoyo wavhurika. Chekutanga, tinoda kuti vateereri vedu vanzwisise kuti kana tichipi humanitarian aid tinorevei. Tinoreva kuti munhu anofanira kubatsirwa nekuti munhu zvisinei nezvaanodaira, zvisinei nepolitics dzake, zvisinei nechinamato chake, zvisinei kuti murume mukadzi, kungoti munhu ndo human being, ndo panobva wedzere kuti humanitarian. Saka tinofara nepamusana pekuti rubatsiro rwunoenda rwusina judgment yekuti iwewe hatikupi, iwewe tinokupa, kana kuti tinotaridza kuti iwewe uri kubhuhwa nekuti unoita zvakati kana kuti unodayira zvakati.
Tingatarisira here kuti panokwanisa kuwanikwa mumwe mukana wekuti motokari dzese 200 dzakamirira kupinda nerubatsiro dzingaonekwa dzichipinda dzose?
Ndiri kufunga kuti zvinogona kuitika chisingade vanhu vanounza rubatsiro urwu runenge ruchinzi humanitarian. Havadi kuti vanhu vematongerwo enyika vapindire munyaya dzechikafu ichi. Havadi kuti vanhu idha vehamasi kana kuti vapi kana kuti iyo veisraeri vaisu tinodistributa chikafu ichi. Zvikadaro ndo zvinonyanya kukonzera kuti rubatsiro rwusasvike. Asi chechipiri, pane inonzi vanhu ivava vanofanira kunge vari safe, hapafaniri kubhombwa, hapafaniri kurwiswa. Saka ndo chimwe chiriko chekuti mapato aya ari maviri tinodaira kuti anoremekedza chitenderano ichi chekuti passage iyoyoyo itangira pabhodha apo pakamira mamwe marori kudzamara kuenda kunosvika ma-saving points anopihwa vanhu pashaye disturbance.
Takaonawo ivo veHamas vachiburitsa muutapwa zvizvarwa zveAmerica zviviri nezuro. Zvino zvingatarisirwa here kuti zvingaenderera mberi tichinzwa kuti vane vanhu vangasvika ku200 vari muutapwa hwavo?
Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa because in the first place vanhu ivavo havaifanira kutapwa. Nepamusana pekuti hazvitenderwe nemurawo wepasi rose kuti munosenzesa vanhu chekutanga sezvidziviriro inonzi human shield. Saka kutora vanhu muchivaita human shield hazisi tsika dzekurwisana muhondo dzinogamuchirwa. Masoja anofanira kurwisana pachavo, vachiurayana pachavo, vasingaende kunopedzera shungu kana kubatisa kana kuishandisa vanhu vasiri masoja.